isu sebatero vanhu vasitore MDCA Alliance tinoona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu munozviziva South Africa inogara ichimira nesu panguva dzakaoma saka inyaya iri kubatsira vavakidzani mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaizvo chaizvo kubatsira vanhu hapana mukatarisa izvizvi ukoko kuchimanimani vanhu vakaputsirwa dzimba dzavo vakaenderwa nepropati dzavo vachiri kugara mumatende 2 years dzapera hapana chiri kuitika hapana zvakawanda zviri kubatsirika kunze kwezvinhu zvaidhonetwa nevanhu vanhu vaiendesawo mahembe vachiendesawo zvinhu zvakasiyana siyana asi hurumende chaiyo chaiyo kuti pane zvairi kuita zvine musoro zvine fundudzo kuvanhu hapana saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika kurarama kwevanhu neutano hwevanhu hundiwo hunofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitics nezvakawanda wanda
tichitarisawo mamiriro akaita ukama hwezimbabwe nesouth africa tinoona kuti mazuva apera paimhenge paine kukakavadzana zvii zvamungataura nedanho irori resouth africa
izvi zvevanhu vezanup f munoziva zanup f haigoni kuwirana nevanhu nekuti inonetsana nemunhu wese makaona pai vakanetsana neeurope vanetsana neamerica vanetsana nechi vanetsana nesouth africa yacho vanetsana nenyika dzakawanda saka asi chakakosha nechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei munoona vanotorana sevana vemuafrica mukaenda kusouth africa izvi mazimbabwenzi ari kwakazara ari kushanda zvakanaka kumakambanizi kwakawanda ende mazimbabwenzi mazhinji ari kumatop levels mabasa makuru kusouth africa vari kuita zvakawanda even masouth africans vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana siyana saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika tichitarisa vanhu vemunyika vano ukama hunenge hwakanakisa asiwo neyava munoziva zanup f haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika dzakanyanya haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vanomumbimbinduka wekuda kupunda vana vavo saka dzimwe nyika dzizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekuvhurumbudza vana vemunyika mako
nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya yeku
hurumende haina yatoti disaster management system yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona pakawanda hakusi kudai chete mukatarisa kwana cholocho kwana muzarabani kwana bhinga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparadzwa nanhasi vanhu ivava vari pakutambura nanhasi izvezvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti kuvanhu venyika vabatsiriki ndo zvatinotaura zvaizvo kuti panoda hurumende inoda vanhu panoda hurumende yevanhu nekuti kana uri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvipo zvevanhu